kuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline. Haisi nyaya inenge yakashata, asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe ndechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru, zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika. Asi ndikada kuti zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatingaitaura nezvazvo. Chirongwa ichocho dai changa chisina history yedu yemuzimbabwe iyi, kubva kunyaya dzavana border gezi zvichingodaro nezvinozozi mayuti anga achiita kana taakufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende, taizoti chirongwa chinenge chakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa. Kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyutana zvezvi?
Zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidika vane matambudziko akawanda anotodawo training, anodawo kuita rebranding and because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka, saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith. Zvekuti zvatiri kutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidika vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvematirongerwo enyika.
Sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vamadhuku, veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete?
Ndo zvatiri kutoitawo isu. Taane nguva yakareba tingati kubvira tatanga nyaya yachirongwa zvi maprograms edu atiri kuitawo isu platform for youth and community development. Ndo zvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika. Saka isu tiri kuramba tichitamba curriculum yetraining patava tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kana kuti vange vaine discipline. Vechidika vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka. Saka ndozvatiri kutoita izvozvo, tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult